kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda munzvimbo dzeruzhinji vanhu vemumasungu vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose vaedward jacob manzanga avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri
zvaide ndiri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana asi dambudziko guru ndiroti ndikaenda kumbazo ndinofane zvara navana zvikoro zvikavhurwa kuti zvoti kana kuti kuti tigare kuti tikufane kubiko vedu we kuti tipure masidzo akufane kuti tinofa saka kuti tikufane kubiko hama dzangu
mumwe mugari amainyengetirai bosha vanotiwo upenyu hwavo huri parumananzombe nenyaya yecoronavhairas nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara
tinoda chose ende hatidi kutapurirana asi dambudziko nderokuti tine nhamo hatina chokupa vana hatina chokuti tidii tinorarama nehendi dzemauzi kuti vana vedu vadye hunge tatengesa hatina indastiri yatinogona kuwanda izvozvo tikunzi maexamination tiiti tope tofanira kuti tisevenze tiitetea kutosvita hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tireze mari iyoyo iti kuti vana vedu vaende kuchikoro kuti katinotya asi hatina zvokuzi nekuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paunofanira kuwana sasi wotomboshingirira kuti ubvute zadya irovo shumba chero ichiuya haiwo ngoti hamino zvauya chauya chauya kushandira vana vangu
vanochinja mari pamusika mutema vakaita savasamson mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo
aiwa zvikatikasatochinja mari tingatofa nenzara manje nokuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinhu chichagara pamari chakatongogadzirwa chirwere chinotongofamba nemhepo saka zvovadi tichogona kuti kubata chero tingabati mari saka ama chinu ndirege basa manje kandingafa nenzara
hurumende pamwe nekanzuro yemasungo zviri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende munzvimbo dzeruzhinji dzakaita semisika mabhawa zvisondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko gurukotari dzekufambisa kwemasoko munyika amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavhairas kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi menya veguta remasvingo vakoneri maboke vati kanzuru yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuru kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vaitarisirawo kuvhara misika vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagari kaimukura vanoti chirwere checoronavhairas chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika
nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu vedu muzimbabwe hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika asina kudzoka pamugwagwa kuuya kuzotsvaga mari so iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yezimbabwe kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei handioni zvichibudirira chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo
vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetso yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi ndakamira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba